Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 27/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tichiona kuhanya kutumata iri pamugwagwa ipapo, vachizvidzira zvinenge zvichidiwa pamugwagwa, zvinoita kuti tsaona zvine zvikonzereka.
Mapurisa anoti vanhu makumi masere nevanomwe, 87, vakafa munguva yezororo rekisimusi.
Tirikupa yambiro kune vanhu vagari vemuHarare kuti vaya vari kugara kuma areas anosowanzo svinga mvura vange vachibva ikoko vachinotsvaga maareas ari high.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume voyambira vagari nezvedambudziko remafashamu emvura riri kutarisirwa munzvimbo dzakawanda. Vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi maviri nemumwe vafa nechirwere chekolera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vazivisa vatori venhau kuti vanhu vashanu vafa nhasi, vamwe vakawanda vakakuvara munjodzi yaitika pabonderana motokari nhatu dzinoti bhazi nerori nemota yemhando yeMercedes Benz mumugwagwa weHarare Mutare. Vanyati vati njodzi iyi yaitikira pedyo nechikoro cheDiggleford Primary kumarondera. Vachitaurawo nezvenjodzi pazororo rekisimusi, Vanyati vanoti uwandu hwevanhu vakafa munjodzi dzemumigwagwa panguva yezororo rekisimusi gore rino wati dererei zvichienzaniswa negore rapera, asi uwandu hwevakuvara hwakawedzera zvakanyanya. Mapurisa anotarisa njodzi dzinenge dzaitika kubva musi wa15 kusvika 26 zvita. Mumashoko kuvatori venhau, Vanyati vatiwo gore rino vanhu makumi masere nevanomwe kana kuti 87 vakafa zvichienzaniswa nezana nevaviri kana kuti 102 gore rakapera. Vanoti vanhu vakakuvara gore rino mazana mana nemakumi maviri nemana kana kuti 424 zvichienzaniswa nemazana maviri nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 289 vakakuvara gore rapera. Njodzi dzaitika gore rino dzakati dererei, uye gore rino sezvo rinonzi ranga rine njodzi churu chimwe chete nezana nemakumi mapfumbamwe neina kana kuti 1194 zvichienzaniswa nechuru chimwe chete nemazana manana nemakumi masere kana kuti 1480 gore rakapera. Mukuzeya nyaya yenjodzi mumigwagwa, tabata mutauriri wePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati.
Dambudziko riripo kuti mindset yevanhu haisati yanyanyo chinja panyaya dzekudzivirira tsaona, uye zvakare zviri kuratidza kuti taane mota dzakawanda kutarika dzanga dziriko makore apfuura zvakapetwa kashanu mota dzinofamba mugwagwa. Tichiona kuhanya kumwacha iri pamugwagwa ipapo, vachizvidzira zvinenge zvichidiwa pamugwagwa, zvinoita kuti tsaona dzinge dzichikonzereka pamugwagwa.
Zvamunga nongedzerese mienzaniso ndezvipi?
Tikuona kumhanya kunenge kuchiitwa nevamwe vatyairi nemota diki nemota hombe vasingafanani kana pamugwagwa. Ndezvimwe zvatiri kuona pamugwagwa ipapo, uye zvakare tine mabhazi amwe zvimwe zvane ingati tekinoloji yapo inonzi rikadha inofanira kunge ichidzimwa kana pana inoitwa switch over iyo iyi vakawanda vane mabhazi havasidzima rikadha iyoyo ritadha inoita kuti ijini zvese zvibva zvangomira kahwani zvinozoita kuti bhazi zvikwanise kutendeuka richiita kunge ravudzokera kwarabva robva rabheuka.
Tsaona dzaitika gore rino nedzaitika gore rakapera, ini muri kuona musiyano iwoyo wakadiwo?
Hapana musiyano wakanyanyei maonero atikuona, zvinoita kunge zvakere zvishoma but hapana musiyano wakanyanya uripo kuti tai taiona kuti paitoo hava 50% kuzvikuserera kwetsaona kana kuti 30% but tikuona kuti tsaona dzacho dziringomhanyisana dzinoita kunge dzakaderera but mafiga akanga tangotifananini tianongesiyana inamba shoma shoma ndo maonera.
Kuiwo mapurisa mumigwagwa umu zvakamirawo sei? Varimo here? Vari kuita basa ravo here?
Kusava nevanhu vakawanda vanhu vatofanira kunge vachiita yatoti police patrol pamugwagwa kudzimwe nzvimbo vekumwe kudzimwe nzvimbo hakwanikwe mapurisa saka zvakanaka kuti mapurisa avanike pamugwagwa vanoita kuti tsaona dzine shoma asi vakashayika kudzimwe nzvimbo tsaona dzinokwanisa kuwanda zvakare. Hatina kungoshuvira vari parwendo vachazenge vachidzoka kumabasa nepanyuye kuti vasatore zvinodhaka vari pamugwagwa.
Mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati vange vari parunare muHarare neStudio 7. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuri yavo ichishanda nesangano rezvekubatsira vanenge vawirwa nenjodzi reCivil Protection Unit vakagadzirira kubatsira vanhu vanenge vachida kupotera kubva kunzvimbo dzine dambudziko remafasha memvura. Izvi zvinotevera mashoko akabva kune vanoona nezvemamiriro ekunze munyika veMac Department ekuyambira kuti munzvimbo dzakaita seHarare, Midlands nematunhu emashonaland muchanaya mvura yakawandisa kusvika nemusi wemugovera inogona kukonzera mafashamu. Mvura yakawanda yange ichinaya nhasi nanezuro munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMafume.
Takatarisana nemvura iri kunaya tayambirwa neve Civil Protection Unit kuti kuchange kune mvura yakasimba kwazvo ichakonzera maflood. Iyi mvura yechitu inokonzera maflood uyezve kuchaita imwe yechitiri ichakonzera maflood.
Ndeipi yambiro yamuri kupawo kuvagari vemuHarare vaMafume nekuti tiri kunzwa kuti ndo imwe yenzvimbo dzataurwa kuti dunhu richanaya mvura yakawandisa?
Tiri kupa yambiro kune vanhu vagari vemuHarare kuti vaya vari kugara kumaareas anosiwanzo svinga mvura vange vachibva ikoko vachinotsvaga maareas ari hai.
Ko vamwe vasina pekugara vaMafume vasingakwanisi kuenda kumahotera kana kune dzimwe nzvimbo dzakakwirira kuti vambonopotera vangaita sei?
Vasina pekugara tine nzvimbo dzakaiswa neCivil Protection Unit nekanzuru dzakabudikidza kubudiriro nekukwadzana kwavanokwanisa kundogara pane matende nechikafu ikoko. Isusu sekanzuru takati kuurayiwe mombe mbiri vanhu vawanewo chokudya chine nyama paChristmas apa. VeCivil Protection Unit vane mamwe madry food havanawo avanogara vachipa vanhu. Vainde ipapo nokuti mvura iyi ichange ichiuya ine uwandu ende inogona kukanganisa ugari hwevanhu.
Pane vafa here kusvika pari zvino vaMafume muHararo?
Tatorasikirwa nemwana na vamwe baba panguva ino saka tiri kutarisira kuti aiwa hatifanigwi kuramba tichirasikirwa nevanhu.
Rimwe dambudziko nderekuti vamwe vanhu vakavakira dzimba dzavo mumatoro kana kuti munonzi mawetlands muya vaMafume. Zvii zviri kuitwawo nekanzuru ichishanda nehurumende kuedza kugadzirisa dambudziko iri?
Isusu tichange tichiongorora pari kugara vanhu kuti tione kuti vari kugara munenge muchiita mvura vange vachiiswa kumwe kuri nani uyezve vanhu vachirega kupana kana kutora pavanoona panosvinga mvura nokuti vanenge vangotora nhamo vanenge vangotora kunetseka gore negore asi isusu sekanzuro tichaita pese patogona napo kuti tibatsire ruzhinji rwevagari veHarare kuti nyaya iyi isava affect
avo vange vari meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Vebazi rezveutano nesangano reWorld Health Organization reWHO vari kuyambira vanhu kuti vangwarire kutapurirwa kwechirwere chekorera pazororo rinorekisimusi negoredzva. Vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi maviri nemumwe kana kuti 221 vafa nechirwere ichi chinofungidzirwa kuti chabata vanhu zviuru gumi nezvitatu kana kuti 13,000. Vachinyora padande mutande reX veHU vati vanhu vanofanira kurega kubata maoko evamwe parufu, kungwarira zvavanodya pamagungano, kurega kugamuchidzana chikafu uye kuvakurudzira kugeza maoko nesipo. Hurumende inoti iri kuedzawo kuchera zvibhorani kupedza dambudziko rekushomeka kwemvura mune mamwe matunhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Enoch Maida, vanova mukuru wezveutano paUniversity of Zimbabwe School of Medicine.
Chirwere chekorera chiri kuramba chichiita sechinoenderera munzvimbo dzakawanda dzemunyika yedu yeZimbabwe. Asi tichaona kuti kazhinji kazhinji chirwere ichi tinongoti ndechenyaya dzeutano nokuzvichengetedza takanaka, nokuti utachiona hwekorera hunokonzeresa chirwere chekorera utachiona hunopinda mumunhu kana ari amwa mvura ine utachiona ihwohwo kana kudya chikafu chine utachiona ihwohwo.
Zvii zvamunokurudzira apa kuti zviitwe?
Kazhinji tokurudzira kuti kana michero iya angava mashuku dzaakupinda munguva yemamango kana michero yakasiyana siyana nyange inotengwa muzvitoro masupamaketi akaita semaapple, ngavasangofunga kuti agezwa nyange pamutsinga chaipo, ngavasangoti handaona zvine mvura iripo, nokuti hauzozivi kuti mvura iyi yanzi yageza michero yabvapa inokwanisa kunge yatitori neutachiona hwekorera. Saka vanofanira kuti vakwanise kugeza michero iyoyo kuti kana pavanoidya vagoziva kuti yakanaka, uye maoko avo anofanira kunge akachena. Asiri maoko aya kuti wambomhorosana nevanhu, wambobata-bata zvinhu zvakawanda, wambobva kuchimbuzi ukasawana mvura yekugeza maoko ungezobata michero kana chimwe chikafu namaoko wodya.
Kumaruva chirwere ichi chinopararirawo sei?
Dzimwe nhambo mazuva ano kuri kunaya mvura. Mvura iya inokwanisa kuti nyange kumaruva kuya yotorana nyange netsvina yevanhu inokwanisa kunge ine utachiona hwekorera, zvondopinda kana mumatsime kana mumigodhi inoiya isina kunge yakachengetedzwa zvakanaka. Mvura iyoyo ikasanganiswa vanhu vakazochera mvura kuti vanomwa, vanokwanisa kumwa mvura ine utachiona. Hurudziro iripo ndeyekuti vanhu mvura yose yavanotora vanoziva kuti iri kubva muzvibhorani kana mumatsime mumigodhi inenge isina kuchengetedzwa kana kuprotekitwa zviya zvokukavhwa zviya izvi, kuti musawana zvimwe zvinowira imomo. Vanofanira kunge veibhoila, vanhu vaibhoila yobva yotonhodzwa kuti vagoimwa zvakanaka, uye vamwe vanokurudzirwa kuti ngavaise vana water guard vaya mungava mumadhorobheni kuitira kuti zvibanyange ikabva muzvibhorani. Asi nokuda kwekuti zvimwe zvibhorani zvinokwanisa kunge zvakacherwa padhize nepanofamba nesireji, tinoona kuti mvura iya inenge zvenge ichipinda mumvura yechibhorani inokwanisa kunge iri mvura imwe yatobva mumvura yesirejiya pamwe isiri neutachiona hwekorera. Saka munhu hapanongoti nokuti yabva mupombi saka inofanira kunge yakachena.
Ko, munhu anoziva sei kuti abatwa nechirwere ichi, Dr. Maida?
Munhu anokwanisa kutanga kuita manyoka yariyaiya muchirungu anoti raizi wotare kureva kuti inenge iri mvura bati ine twakaita titsanga-tsanga setiraisi tuya, imwe nhambo yakanocheneruka uye kuti vanoita vamwe vanenge vachirusa vamwe vachipisa muviri.
Mukuru wezveutano paUniversity of Zimbabwe School of Medicine Dr. Enoch Maida vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kushushikana nekupambwa kwevanhu kuri kuramba kuchiitika pasina ari kusungwa. Mugore rino ra 2023, nengo dzakawanda dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakapambwa dzikaitwa kafira mberi, asi hapana akasungwa kunyangwe vamwe vakaita izvi vachizivikanwa. Sangano reUnited Nations rakakurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti inofanira kuferefeta nyaya idzi. Gurukota rezvemukati menyika vakazembe vakati nyaya idzi dziri kuferefetwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda.
SaZimbabwe Lawyers for Human Rights tine nguva yakareba tichishushikana nezvenyaya dzemaabductions dzekupambwa kwevanhu kwamataura kubatwa zvechisimba vasingazikani kunzi vatorerwei vaendeswa kupi vari kupi. Tane nguva yakareba chaizvo tichinetsekana nenyaya idzi.
Muungapa here muenzaniso ipapo?
Kune nyaya dzakawanda dzevanhu vakangotorwa, vana mukoma Patrick Nabanyana, vana Paul Chizuze, munotozviziva zvese izvozvo. Tikazouyawo kuna 2008 kuna nanana sisi Konzilia Chinanzavana, vana mukoma Emmanuel Chinanzavana, vanana Nigel Mutema Gauka, mukomana kanga kaine makore maviri chete ekuzvarwa, vana mukoma Andres Rumanyere. Muchaziva kuti vakatorwa kuna 2008 gore rakapambwawo sisi Justina Mukoko. Hazvina kupera ipapo, zvinhu zvakaramba zvichienderera mberi. Mukaona nyaya dzana mukoma itaidza mara nanhasi itai hatisi kuziva kuti ari kupi. Mhuri yake nenyasha nanokutenda vana vake naShefra mudzimai wake nanagogo nasekurudza mara vatozivi kuti mwana ari kupi pari zvino.
Pane mienzaniso here zviri kuitika makore anaya kana kuti mugore rino ra 2023 vamafunda pasi pehurumende yava Munangagwa kana kuti Second Republic?
Kana uri kuramba wachingobunyikidzwa nyaya dzana mukoma tatenda Maombe yarara, ukaona mazuva apfuura, mwedzi apfuura, nyaya dzekupambwa kana Honorable James Sida, Honorable Takudzwa Ngadziori, wana mukoma Kansela Wambera Iwombe, muri kuona zviri kuramba zvichingoitika. Muzotoona kuti zvakazototirwadza zvikuru nyaya yapasta Tapfuma neimasai.
Kose nyaya idzi dziri kuramba dzichienderera mberi?
Nyaya dzekupambwa kwevanhu dziri kuramba dzichienderera. Tiri kuona kuti chiri kutati dzirambe dzichienderera inyaya yekuti hurumende yedu haisi kuita criminalize kana kuti kuti mhosva, kuita kuti vanopamba vanhu wanzi vakakomita mhosva. Panodiwa kuti vaite criminalize ma acts of abduction, kupamba vanhu aya kuti yanzi imhosva uye inotoona nemaconsequences. Poitwa basa. Inyaya lack of accountability, inyaya impunity. Wari kuzviita vanhu vanotozikanwa mukacherechedza vanotaura, vamwe wacho vatakatoona vachitotenderedzwa nemaspikicha masinepa avo pamasocial media. Asi hapana kana munhu waana atabatwa nemapurisa kuti iwe shamwari zvavakaita izvamuri kuti hazvisizvo, tako kusungai, tako kutongai, tako kuprosecutai wanopiwa mutongo. So that wane shungu dzekuda kuita utsinya wakadaya addicted wanotya kuzviita.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda. Vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Israel nasi yabomba nzvimbo dzakawanda dzemuGaza Strip mushure mezuva rimwe chete yavimbisa kuwedzera mauto ari kurwisa dunhu iri. Danho iri riri kukonzera kushushikana kukuru kune vakuru vesangano reUnited Nations. Mauto eIsrael ari kurwisa Gaza pasi nechemudenga, zvopa kuti vanhuwo zvavo vasiri vechikwata cheHamas varasikirwe neupenyu. United Nations inoti vanhu zana vafa mumazuva maviri chete ekurwisana. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden namambo wekuKatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani vanonzi nemuzinda weWhite House vari muAmerica vakataura nezvenzira dzingatorwe nechimbi-chimbi kuti vanhu vakapambwa nechikwata cheHamas vasunungurwe. America inoona Hamas sechikwata chinopfurikidza mwero. Munambudzi Egypt neKatar dzakamboita nhaurirano dzakaunza runyararo vamwe vainge vapambwa vakasunungurwa. Hamas inonzi yakapamba vanhu vemuIsrael mazana maviri nemakumi mana, uye vasara vasati vasunungurwa vanosvika zana nemakumi maviri nevapfumbamwe. Mauto emu Israel zana nemakumi mashanu nevasere vafa muGaza kubva zvatanga kurwisana musi wa 7 Gumeguru. Vanhu mamirioni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million vamanikidzwa kuenda kuupoteri muGaza. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens of Zimbabweans riri muOhio muAmerica vatimu muringai.
Nyaya Israel ne Palestine handione ichipera nekukasika. Uye kutaura kwavaNetanyahu kwekuti hanzi vachaparadza Hamas handifunga kuti zvichaitika, nokuti maurayiro avaita vanhu vapfuura 20,000 kwave kusumudza dzimwe mhepo dzehasha kune vavakidzani vavo vakafanana nana Qatar vanga vachisponsa Hamas yacho, ana Saudi Arabia nana Iran vanenge vachisupporta Hezbollah kusouth Lebanon. Nyaya iripo ndeyekuti ngavataurirane nevanhu vese vanzwisisane murunyararo, nokuti nyaya dzehondo tinoziva kuti isu chitendero chehumuslim pane kuzvipira kwavanozviita kuti varwe muhondo kana kufira cause. Saka kuti ivo vanyetsanyawo nekutenderedzwa kwavakaitwa nemaarab countries, handifoni hondo ichipera kusvikira nyika dzese ndofunga dzatoperawo. Kurwova kuri kuita Israel vachiuraya vana, madzimai nevati kurei kuri kutowedzera hasha, kuri kutowedzera kuti Hamas iwane marecruit akawanda, nokuti vakuti kusiri kufande kupi. Saka Hamas ndofunga ichatowedzera zvairi kuita, ende nyaya iri kutyisa ndeyekuti ivo vari kuvanda vari pakati pevanhu vachirwa vari ipapo. Saka ndo zviri kupedza population yemuGaza iyoyi, kuti ivo mire handione zvichiitika. Nyaya iripo ndeyekuti hondo dzinomboitika, but chinopedzisira kutaurirana. Ngakuite sekuona kwangu two state solution yakabvira kutaurwa kare kare, vawirirane vagare pasi vese vaone kuti hapana zvichaachivhwa nehondo, because zvakabvira kare nesuwo tisati tazvarwa, zvekurwisana kwavari kuita nawo kubvira 1948 pakavambwa nyika yeIsrael, vachitorerwa Palestinians nzvimbo yavo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Zimbabweans riri muno muOhio muAmerica vatimu muringai vange vari parunare kwakare kuOhio. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuDRC aungana muguta guru renyika iyi reKinshasa kuedza kudzivirira vanopikisa kuratidzira. Vanopikisa ava vasi kufara nemabatirwo akaitwa sarudzo dzemutungamiri wenyika svondo rakapera. Hurumende yati haisi kuzobvumidza vanhu kuratidzira sezvo ichiti zvinokanganisa urongwa hwesarudzo. Vamwe vanhu vakatadza kuvhota nekushaya mapepa, uye vamwe vakanonoka kuvhota, zvakapa kuti nguva yekuvhota iwedzerwe. Zviri kusarudzo pari zvino zviri kuratidza kuti mutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi vakatungamira kunyangwe kuverengwa kwevavhoti kuri kuenderera mberi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kudiaspora, chirongwa cheDiaspora Forum, nasi tine hurukuro namuzvare Marvelous Muchanyu, avo vachangopedza zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzemari kana kuti postgraduate in financial analysis, avo vakatambawo kisimusi yavo yekutanga vari muno muAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita neStudio 7.
Maito basa mukuma Ivan ndiri muAmerica ndakawanda muTennessee State city inonzi Knoxville ndiko kwandiri.
Kuri seiwo ikoko kune mhuri yeZimbabwe yakawanda zvakadii?
Kuno kuti nesee maZimbabwe variko hatina zvedu kuzonyanya kuwanda tichikompeya nevamwewo vekunana Ghana, Nigeria, asi tiripo vashoma vatinozivana navo directly tinogona kusvika kumaround 6-7 hatina yedu kunyanya kuwandisa.
Iyi Christmas yekutanga here yenyu muri mudiaspora iyi?
Chokwadi kumaivanzi Christmas yangu yekutanga. Semuna changu sukuwa maamerika andine just a few months muno ndaito chaya kutito itaso tita se muno maamerika mbunozi ya kana msa tuwa kuzuanzi mbola tuwa de datu mbade kusha but nene kuti mangu mazimabu enzi uo arinde kuseko yangu mangu machi wangu wari uo maamerika well before inini for some years saka ndova taingo tambote sechiti atoita seiyo vakomana munongozi yoo kuno kuAmerica kwatisiyanei nekumba.
Zvinonyanya kusiyana papi?
Vanoita Christmas yavo it's more like family time saka it's not very easy ku isusu tisina family muAmerica. Hazvina kuchipa ndiri an graduate student and handina hangu kuya kuAmerican family saka inguwa yawe ni mozo. Saka doo chicha daka notisa chika kumiza kuwanera chicha kaito ti Christmas yangu ya gorerino itisi ya nene ya kumba. Ya kumba tine swaka wanda shukita o tine shamari daka wanda manetekwe daka wanda swaka wanda shukita shunenge swaka wanda tinobuda out tinono gocha tinono swara tinenda kuleki ama zado mariko tulisa kawanda kuhenda kwa kawanda saka ndome ja difference ya ndaka wana saka ina kutu aina undina kiza choko wadi kwa za chupa ina undina kiza mekutu wazwa ma families wangu wani ndakuma different states kunona ma families avo and inje ndimbozo kufarira za cho waingo za kwetu kumuku hindi kwa kavara nekutu wana ningu waenda kune ma families avo
kusino tako enda futu kunyu ya ilu kuya isho ndo ilo rinwezi mchaita say.
Well, panyu ye pari hapo, I don't think pani ita much of a problem. Tagara angu kumusha nyu ye tinuitira mchurch, tinuenda ku atinotima crossover services. Ndeo watinige TV and then daito mbosa gataga angu mu area. Kana kuyu machichi za chita, saka ashiriko.
Kune vaka wanda vekumusha vaka pararira nenyika vangu wargu Zimbabwe, kuna na UK, Australia, kupi. Mune shoko erira munga vasireo?
Mashoko angu mostly kuti vanhu vaka pararira ku. Ngati bachani, ngati ratitani irudo, ngati saita ima kwi. Kuno kune ndaka zoona kuti pressure yekuno mararamiro chaiwo inosiyana kana uchienda kubasa pressure yacho yatosiyana neyekumba zvanenge sekuita kuita zvakawanda saka ndakangonotisa kuti rudo ndo chinhu chikuru chinotisa sustaina tiri muno mudiaspora ngatisavenga nai ngatiendana nei.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Marvelous Muchanyo vari parunare kuTennessee muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chetu cheLive Talk nasi tiri kutarisa nezviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pazororo rino reKisimusi negoredzva. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa anoti vanhu makumi masere nevanomwe 87 vakafa munguva yezororo reKisimusi. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume voyambira vagari nezvedambudziko remafasha memvura munzvimbo dzakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare ndokusiyai muina Taboka Ncube achikupai chirongwa cheIsi Ndebele. Ini ndini Evans Zininga.